manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 17 2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitevenyura chirongwa chino, ndiri kumba nepamusana, pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wakafaradu kuna wamavhunga wari kuhonji kwa hospital. Ndopa wakaradu wari kurapa mushure mokunge atochwa kana kuvarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamuromo.
Gare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara cheparirenyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavanoti vakaita vari mumaoko emapurisa veruzhinji votaura maonero avo pakuzvitonga kwenyika uko kuri kusvika makore 41 chete mangwana iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara cheparirenyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance vanoti Lengwani Mavhunga namunyaradzi Mafararikwa sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavakaita vari mumaoko emapurisa vaviri ava vakasungwa nemapurisa nemusi wechina pamhirizhonga yakaitika panze pedare pakati pemapurisa nevanhu vainge vakaungana vachitsigira mutevedzeri wasachigara weMDC Alliance vaJob Scala avo vaive nenyaya yaive mudare dare ramagistrate rinonzi rakomekedza hurumende kuti iferefete kutotywa kwakaitwa vaviri ava uye riri kutarisirwa kupa mutongo waro wekuti vaviri ava vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemusi wechipiri Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasingabatike panharembozha yavo kuti tinzwe zvaitika tabata mutauriri wemagweta ari kumirira vaviri ava eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda
wamafaradu kuna wamavhunga wari kuhochi arirenyatwa hospital ndokwa vakaradzika ndokwari kurapa mushure mokunge atochwa kana kuvarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo ari mukato chipara mufundo chemandakurisa saka nhasi dare vakatoenda kunotwanya yavo mabhinisha vatemandi yavo kuprenga hospital pasaidi kunze dara ndokutoitirwa nyaya yavo nokuona kukwanisa kufunga vachinonzwa kudare vakabigwa muguta redu rezimbabwe ndoyasvinyora kuti baveaii ari kupomerwa mhosva yekunzi vakafambira vhinha kana vakashora section 38 vakadzivirira kufamba kwakanaka kuvanhu kana kumota murodi nemusi wechina pavakasungwa
mapurisa ari kuti kudii panyaya yaari kupomerwa iyi yekuti ndivo vakaita kuti vasungwa ava vakuvari
tangirira kunzwa response yavo nekuti magistrate atopa order zvinji zvichina zvokuti vakarohwa ari mutatori ari maoko emapurisa saka tinotarisira kuti tichawana response yavo mapurisa chafaite panyaya iyi asi avo mukoma Mavhunga vataura vakasipuwa kumeso avo neivaritisatisa kuti chii vamuri kuna mapikicha yashaya nhasana kufesi avo kune mablisters zvekuti zvishokawo zvikuru kuti ndokusvitwa here kana kubatwa kunoitwa vana vezimbabwe
imwe muchipatara mavari umu vakachengetekedzeka zvakadi
izvo zvinonga ari panda understand kuti vakawari ndapota songe zero kwakaenda afudaira nafundo wapera pamberi pedare apurisa nenga sezo kwapachizora ma prison guard kuti vapedza varimand atova musungwa kujeri
Nyaya dzakadai dziri kupinda mumaoko enyu dzakawanda zvakadi.
Dziri kushushikana nazvo kuti nekuti nyaya dzatiwande ambotaura muchiti kuti mavari vari sei magweta kudiranga rakubira nezvo rekuti vafaendeswe kutarungatwa vaendeswe kuprivate hospital kana clinic sezvatinoziva pese kuti zvitakapera zvedu zvojekerere makapiro zvedu hana mishonga hana chakanatsa kuti chiki asi izvi zvakaramba namapurisa vakamhanisa kutarungatwa hatichongo namatawo kuti mwari vanoita kuda kwavo vakunde nyaya dzekumbenyikidza kwekodzeredze vanhu shadodziwa kutoshwa munoziva tine nyaya dzanana johara mamobe vakatoshwa kuni last day tine nyaya yekubudavayo yatichisimirira mukomana uyo pom napo vakaurayiwa vapera nemapurisa kuruwayo haisidzojedza nyaya dzakawanda pamimomo last day nekubudavayo mafemite vatitomberiwa nemagwetera nejosa tichituma usuwa mapurisa nekuda kwekumbunyikidzwa kwekunzeredze vana vezimbabwe nyaya dziri kuendera mberi takazoona makore apfuura tinoramba tichizoona kuti zviri kuramba zvichingoitika zvinhu izvi kunew dispensation hatisi kuona mukomarei
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muharare hurumende yaburitsa mujeri nhasi vasungwa vanodarika zvuru zvitatu zvichiteera kuregererwa kwakaitwa vasungwa ava nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare mukuru wemajeri vaMoses Chihobvu vati vasungwa ava avo vanosanganisirawo vechidiki nemadzimai vamwe vevanhu vakaregererwa nemutungamiri wenyika vanhu varegererwa ava vanonzi vanga vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% zvenguva yavakatongerwa kugara mujeri bepa nhau repaindaneti reNewsHawk rinoti mumwe wevanhu vaburiswa mujeri ndivasamiro undenge avo vaimbi vegurukota rezvemhando dzemoto vaundenge vakakandwa mujeri muna 2018 mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita uhori hunobata mari inodarika zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuamerica mukambani yezimbabwe power company studio 7 haina kukwanisa kubata vaundenge kuti tinzwewo kuti vari kunzwa sei nekuregererwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika vanhu vabaiwa nhombe yekudzivirira chirwere checovid-19 vakadarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri 269,732 bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nevana 34,534 munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 1,551 Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete mangwana yawana kuzvitonga kuzere vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemapata anopikisa pamwe nevedzisvondo vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika upfumi pamwe nenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika asi bato rezanupf rinoti riri kufara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita sava Johnson Chirwa vanoti kunyange hazvo nyika yave nenguva refu yawana kuzvitonga kuzere kuzvitonga uku kuri kuonekwa munyaya dzezvematongerwo enyika chete kwete munyaya dzezveupfumi.
Hatisi kuziva zvatiri kuda nekwatakananga izvezvi kutaura kuno vatungamiriri vedu havana kana kupfungwa dzekuti chii chavachaita mangwana mangwana chaiye chaiye saka for the past 40 years hapana chandiri kuona inini chatingati hanzi tiri kuzvitonga iyo kuzvitonga politically tiri kuzvitonga but tiri vatinoti economic laggard yeAfrica tinoimporta matches tinoimporta ma toothpick nyika ine timba.
Izvi zvinotsinirwa namai Chiponjuma vanobva kwamasembura kubhindura avo vanoti vasuwa mushakabvu vaRobert Mugabe avo vaiwanzo vaitira mabiko pakucherechedza kuwana kwenyika kuzvitonga kuzere.
Ainzi munhu anofukunurwa data vafukunura vadzoki vaivazobatirana nababa vari pano. Independence yedu yegore ne haisi kutifadza because hakuna mari tiri kutambudzika. Asiyana nemaindependence yemakore ese, makore ese taidya tichiguta. Ezvinezvi regore rine raatatambudzika.
Mumwe mugari womuHarare uyo aramba kudomwa nezita rake anoti kubva zvazvarwa nyika yawana kuzvitonga vari pazvigaro zveushe vari kungotonga nedemo.
Independence yemakore ano yasiyana nemakore tichangohwina nyika. Taiurayirwa mombe, sadza, vanhu vachiita mitambo, mabiko, wawachi, iye zvino hakusisina zvese izvozvo.
Mutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vanoti hapana musiyano uripo pakati peutongi hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehwehurumende yevechichena yaivepo nyika isati yawana kuzvitonga.
Tiri kuona vechidiki vachibatwa zvisina kunaka, madzimai achibatwa zvisina kunaka. Ndofunga munoziva patoro nenyaya yemukuru wemadzimai Naitome varimo mujere izvezvi vakasungwa asi vari vakabatwa zvisina kunaka nevechipurisa. Saka tiri kuona kuti nyaya yehondo yerusununguko yakauya tikasununguka kubva kuva papambevhu kubva kune vachena asi vatema vakabva vangotora maitiro akangofanana neaitwa nevachena. Munoona mutemo dziripo dzimunyika hadzina kutombosiyana nedzanga dziripo panguva yeujanyiriri. Saka ujanyiriri hwaramba uchienderera mberi, hapana rusununguko vana veZimbabwe, changochinja kuti aakutungamirira mutema.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora vaLloyd Damba vati kuzvitonga kuzere kwenyika hakuna chakunoreva kana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa, maindastri yakavhara, uyezve kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa. Hapana freedom of association, hakuna freedom of speech. Vanhu vachiri kutukana kana vakajoina bato raunoda, vanhu vari kutukana kana vakada kuite kodzero dzako. Saka izvozvo tinoona kuti independence yedu ka haina chayakanyatsobudisa chakanaka.
Vedzisvondo vakaita saBishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vanoti havasi kufarawo nenyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingotungira munyika kubva zvavana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino.
Tinonzwa kutidzimbikane chose nekuvhunduka nokuda kwezvinhu zvatasangana nazvo kubva makore ekutanga-tanga. Zvakawanda zvakaita se kuurayiwa kweruzhinji rwevanhu kudunhu reMatabeleland uye violence kana kuti mhirizhonga yakaitika kubva 1988 kusvika 1990. Vatekeri pavakabuda muzano vakafoma bato rinonzi Zoom. Tichitarisa zvakare kutorwa kweminda zvakabatana nemhirizhonga kubva pa 1998-99 ipapo pakavambwa MDC 1999 2000 parliamentary elections 2002-2008. Tikona kuti tichizosvika kuna 1 August 2018 muna January wo yemuna 2019. Tinoramba tichiona ma cycles emhirizhonga.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji vave kukwanisa kuzviriritira kuburikidza neminda yavakawana pakatorwa nechisimba mapurazi evachena.
Tine utongi hwejekerere, zvinhu zvinotifadza izvozvo. Hongu tingaita matambudziko asi muzuva rakaita seriri ngatibatei pamwe chete. Hongu tingaita maonero akasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika asi kana tasvika pazuva rakaita seriri tinofanira kuratidza kubatana uniti yevanhu vedu sevana vemuZimbabwe.
Vamugwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvehumbimbindoga vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vagare pasi nebato riri kutonga vachitsvaga nzira dzekugadzirisa zvinenge zvinetsa munyika. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko ave kucherechedza kusvitsa kuchaita nyika makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere mangwana vari kuState House pasina kuungana kwevanhu senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa, mutungamiriri wechipiri kubva kuZANU PF kuvatungamiriri venyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga VaMugabe, avo vakatungamirira nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe, vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbudzi 2017 vachibva vatsiviwa navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaive murume wamambokadzi weGreat Britain, Queen Elizabeth, Prince Philip, avo vakafa svondo rapera nemusi wechishanu, varadzikwa nhasi masikati kuBritain pachitevedzwa mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Prince Philip, avo vakashaya vane nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, varadzikwa pamuzinda weWindsor Castle pachiitiko changa chine vanhu vasingadarike makumi matatu senzira yekudzivirira kutapuriranwa chirwere cheCOVID-19. Danho rekutevedzera mitemo yekuungana pamariro kwaita imba yeumambo iyi kwarumbidzwa nevanhu vakawanda. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hurumende yaratidza kuti inotevedzera mutemo uye inoenzanisa vanhu vose munyika.
Zvaratidze chaizvo kuti ihurumende inoremekedza mutemo yayo yenyika, uyezve inoziva kuti izvo vanhu vese takainzana pano pasi. Hapana umwe unonzi kana tasvika apa ngatimbotyora yemutemo. Vanoratidza kuti pane rule of law. Takaona Prince Harry vachinzi vauya vagara muquarantine vazonomhorosa Queen nhasi vapedza quarantine yavo. Tiri kuona vanhu vari atenda funeral yaPrince Philip, namba yacho yakalimitwa ku30, kuratidza nyika yose kuti izvo ndo zvatinofanira kuita. Vatungamiriri vanofanira kutungamirira by example, vachipa muenzaniso zvinofanira kuitwa. Kwete kuti kwafa nhingi nhasi munhu mukuru toona stadium yakazara, marules eCOVID-19 haasi kutevedzerwa. Aiwa, zvakashata.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Ngonzora vatiwo bato ravo rinorumbidza zvaitwa nemba yeumambo iyi zvekucherechedza mitemo yeWorld Health Organization kana WHO zvekusawanda parufu.
Chakinyanya kutifadzawo pakuigwa Prince ndechokuti vatevedzera mitemo yeCOVID-19. Vanga vari vanhu vanga vasingapfuuri makumi matatu semutemo wakadzikwa World Health Organization pasi pese maererano nenyaya yeCOVID-19. Tinofanira kutevedzerawo mitemo yeCOVID-19 iyi.
VaMonzora vati vanoshuvira kuti ukama hweZimbabwe neBritain hudzoke pahwakanga huri nguva yakare Zimbabwe isati yabuda muCommonwealth pasi peutungamiri hwevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe muna 2003. Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo vati tibate bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo bato ravo risina chekutaura nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaendesa mashoko enyaradzo kumhuri yeumambo pamwe nevanhu vekuBritain. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Profesa Amon Murwira sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. VaMnangagwa vakati Zimbabwe inochema nemhuri yaPrince Philip avo vakamboshanyira Zimbabwe mugore ra1991 apo vakaperekedza Queen Elizabeth kumusangano weCommonwealth Heads of Government meeting. Asi vaMnangagwa vakati pasi peutungamiri hwavo vachaedza nepose pavanogona napo kuitira kuti Zimbabwe idyidzane nenyika dzose zvisinei kuti ndedzekumabvazuva here kana kuti ndedzekumavirira. Muchakabvu asiya mudzimai Queen Elizabeth nevana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew na Prince Edward nevazukuru vasere nevazukuru bvi gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vakapinda mumigwagwa mumaguta emuAmerica nezuro vachiratidza kusafara kwavo nekupfurwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Vanhu vairatidzira ava vaikurudzira kuti mitemo ivandudzwe. Varatidziri vakawanda vakapinda mumigwagwa munzvimbo dzinoti Minnesota, Chicago nePortland. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agents riri kukurudzira runyararo muDemocratic Republic of Congo mudunhu reGreater Kasai zvichitevera kutanga kweimwe mhirizhonga mudunhu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi tichenge tiri kunzwa kubva kumadzimai ari pasi rose vachitaura ivo pamusoro penyaya yekuzvitongwa kuzere kana kuti independence ichange iriko mangwana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Ini ndinonzi Muzvare Margaret Dungu. Margaret Dungu aimbova mutungamiriri werimwe bato rainzi Zudu. Ende uyezve Margaret Dungu akanga ari mudare reparlamendi makore gumi. Margaret Dungu murwi werusununguko wakarwira rusununguko rwatiri kucerebhureta rwakaunza nyika 18 April. Izuva rakakosha kumunhu wese muno munyika, nyangwe zvotine matambudziko akasiyana siyana. Ndatindikurukurewo maonero andinoita zuro ririno iri, kunyanya nenguva yatinayo yeCovid. Inguva yakaoma zvekuti, inguva inorwadza zvikuru, yakakosha futi kwatiri, inoda kuchengetedzwa. Tinodaira kuziva kuti manguva yakapera iyi takarasikirwa nevanhu vakawanda, naizvozvo kudenda iri harisati raenda ririko riri kuuraya, ende vanhu vari kufa nedenda irori reCovid.
Zvii zvamungakurudzire veruzhinji panguva ino yeCovid?
Tofanirwa kuchengetedza zvikuru. Patinenge tiri pazororo irori, tofanirwa kuchengetedza zvinodiwa padenda irori, zvekupfeka mamaski nekuita social distance. Nekugarawo kana usina kwauri kuda kuenda kwakakosha, gara pamusha nehama dzako. Independence.
Sadini makadini mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Gladys Sendi, kumusha ndinobva kuShamva. Asi ndichigara muno muBotswana, ndichishandira muno muBotswana. Panyaya yeIndependence ndinoda kutaura ndichiti, isu tichikura hatina kumbobvira takanyatsoiziva kuti kune independence. Hongu takanzwa kuti nyika yavana kuzvitonga kuzere, asi hatina kusobvira takaona kuzvitonga kuzere kwakakwana mukati menyika yedu. Nekuda kwekuti chero chavada kuti uite, ukada kuti utengese, mupurisa kumashure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusvitsa makore 41 kana kuti 41 years nyika yawana kuzvitonga, tichiita hurukuro nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga, varugare Gumbo. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGumbo.
Tinotenda Jonga, thank you very much.
VaGumbo, tinoona kuti nyika iri kusvitsa mangwana 41 yawana kuzvitonga. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Nyaya yedu yeindependence, 41 years of independence, inyaya inorwadza zvikuru. kuru kwa tiri chisu chakari hirira sunungu because aiva tine fungwa wienu kuona kutikuda after 41 years the independence kunu fanda kunge kwa wane pinduke wanu waningi wachikwanisa kushanda zwakanaka wajupirana kusina kutukana kusina ilonga but ya chatiri kuona asari suri zwatai expecta wujafungira kutikunda za Robert Mugabe zwakanyainza kushata as to not kuda na hiyo new dispensation yacho nao itunda pia kuti haisiri kuita zvinhu zvataifungira kuti zvingaita nokuti chikuru chiriko panyaya yekurwira rusununguko yanga iri nyaya yekubatana unity zvakatanga navana chitepo nana ziya papa moyo iko zvino munyika hamuna mufaro hatingati kuno mufaro kuda hazvo kuna vamwe vari kufara kuda vanoona kuti zvinhu zvakanaka but isu vamwe hatisiri kuona zvinhu zvatinofungira kuti zvinhu zvinobatsira munyika saka independence iyi 41 years independence yedu inouya hayo sezvo vanouyawo zvichipfuura asi tanga tichifungira zvinhu zviri mpera zvatinazvo izvizvizvo
chii chikuru chamungati chakapotseka chaita kuti zvamakarwira nezvamaitarisira zvinge zvisingawanikwe
chikuru chakaitika jonga ndechokuti revolution yedu yakaitwa haya Jack Disiri outside the country namugabe nana nhongo nana tongogara ndozvauri kavataura izvozvo kuti yanga haijekwa navana tongogara nana vanhu vanofunga kuti zvauri kutaura izvi hazvisiri mungwara asi ndo chokwadi chiripo ndo reality iripo ende tanga takamentena momentum yatanga tinayo nakomana vezipa nedare negeneral staff yatanga tinayo nachitepo zvino zvinhazvo zvaifamba nenzira yakadaro saka isi tinoonaso kuti hajekingi yerevolution yedu yakaitia ichitiwana ava Mugabe ichizokotsoredhiwa new dispensation
asi tingati nguva yapera here vagumbo yekuti zvigadziriswe zvamuri kutaura izvo
aiwa chunga revolutionguva haiperi nguva haiperi nokuti revolution iprocess jonga haisati a one off kind of an event no it's a process saka because the process ichatora a bit longer than zvataifungira uye kuchava navanhu vachinzi vachaparadziwa kuchava nenew generation young fighters vachabuda vane gwara rakanditwasa uye vanhu vachaona zvakaipa nezvakanaka saka hatiregei kuwara about kupera kwerevolution ngatitarisi mamiriro amangwana ramangwana
ko zvamungatiwo pa 41 years ipapa zvakanakawo zvamungayemurawo zvaitika kuvana vezimbabwe
hapana zvakawanda zvikuru zvakanaka chose hatingati zvinhu zvese zvaa zvakashata hayo area yeeducation zvakafamba zvakanaka chaizvo Mugabe ipapo akaita secondly health yedu yanga yamuruva chaizvo chaizvo but inenge yaenda pasi nokuti madhokotera havasiri kupuwa mari yakakwana manesi havasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera matichers havasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera so ndozvimbo zvava kutidetsa izvozvo kuti ende tanga tacontinua nemomentum yatanga tinayo
aiwa ndinotenda zvikuru vagumbo nekuwana nguva yekutaura nesu
aiwa zvakanaka jonga
manga makateerera kune murwi werusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare gumbo muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com musakanganwe kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chinouraya murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soku isika atisenda baku VOA.